vateereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chikunguru 24 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Kwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vasvika pamakumi maviri nevasere 28. Rimwe sangano revarairidzi rinoda kuti hurumende ivajekesere kuti vanotora sei mari dzayakavapa dzemadhora ekuamerica kubva kumabhanga avo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Zveutano rinoti uwandu hwevanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe hwakwira kusvika pamakumi maviri nevasere mushure mekunge mumwe munhu afa kubhulawayo, umwe afa muHarare. Munhu akafa muHarare anonzi akabatwa nechirwere ichi musi wa20 mwedzi uno. Wekubhulawayo anonzi akaendawo kuchipatara asiri kunzwa zvakanaka. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika hwakawedzerwawo kusvika pazviuru zviviri nezana rine makumi maviri nevana 2124. Vanhu vapora vachiri mazara mashanu ane gumi nerimwe chete 510. Nezuro chete vanhu makumi mapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi kusanganisira makumi masere nevatatu vakatapurirwa chirwere ichi munyika uye vanomwe vakabatwa nacho vabva kuSouth Africa. Sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti kusvika pari zvino vashandi vehurumende havasati vajekeserwa kuti vanotora sei mari kubva kumabhanga avo dzekubatsirikana munguva ino yecovid-19 dzinoita madhora makumi manomwe nemashanu emari yekuamerica. Izvo sangano iri rinoti zvave kuita kuti vashandi ava vabiridzirwe nemabhanga pamwe nevezvitoro. Munyori mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanoti sangano ravo riri kuwana mashoko ekuti vararidzi vakawanda vave kumanikidzwa nemabhanga avo kutora mari idzi dziri mumadhora emunyika uye nemutengo uri pasi kudarika wakatarwa svondori iroro wedhora rekuamerica. VaMajongwe vanoti vamwe vave kumanikidzwa nevezvitoro kutenga zvavasingade kuti vakwanise kushandisa mari idzi. Vanotiwo vamwe vezvitoro vari kuramba kutambira makadhi ari kuiswa mari idzi, izvo zviri kuomesera vashandi vehurumende. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Vaimbove vashandi vehurumende vave pamhulandigere vakapiwawo madhora makumi matatu emari yekuamerica yekuti vabatsirikane munguva ino yecovid-19. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMajongwe pamusoro penyaya iyi.
Nyuto yedu iri kubva pakuti mari ichipinda mumabhanga, kune mabhanga mayakapinda mumaina kupinda ndopekutotangira ipapo. Pepiri ndepekuti $75 imbudzi ihukwe kana kuti imombe inoshandiswa sei hatisi kuziva. Vamwe vari kuenda vonzi tora isimende, vamwe vari kuenda vonzi kumastoro tora zvaunoda, vamwe vari kuenda vachinzi tinokupa mari iyoyo vochinja nereti yavanoda ivo. Kureva izvo kuti nyaya iyi haina kana kutombojeka. Ine chikuru ndechekuti varairidzi ari kwaari $75 yacho yaapuwa yakuti ari kugokwe yakasiyana ne $75 iri kuchipinga, iri kwamurehwa yakasiyana ne $75 iri kubhinga, iri kukariba yakasiyana $75 iri kwagutu. Saka ne $75 ngatinyazoziva kuti $75 ichi ndopati kuti hurumende nganyazobude pachena kuti chaizvo chaizvo murayiridza ari kupa $75 yechii. Tabva ipapo tikuti aimwe mudambudziko rekuti $75 yemuna June hatina kuiona, taona $75 yemuna July. Saka isusu tikuti kuti by now tingadai tane $150 nekuti pakataurwa dhiri re$75 iri mai yemuna June chinzi kubva mwedzi uno tirevati kubva June. Saka tinokaunda kuti June naJulai, saka tirikutoda $150 kwete $75 rekutaurwa nezvaivi.
Saka dambudziko riri papi chaipo vamajongwe, kuhurumende here kana kuti kumabhanga nekutsanangura kwamaita uko?
Dambudziko riri kuhurumende, riri kumabhengi, riri zvakare panyaya yekuti hapana kunyatsotaurwa nehurumende kuti $75 inoshanda sei. Nepamusana pekuti pazvakataurwa navamutuli Ncube akaita sekunonzi muporofita ari kungopatsanangudzo dzatisingazivi kuti paanoti bhachi ari kureva bhachi rekupfeka here kana kuti bhachi rekufukidzwa remweya. Saka pari zvino toti vemabhengi vakuti hatiziviwo, iye muturi Ncube wacho nehurumende akahana kutiudza kuti zvikufamba sei. Saka dambudziko iri riri pakuti hatisi kutozivawo kuti nekuti vemabhengi vamwe vacho vatobvisa machajisi ipapo, vamwe vatobvisa $3, vamwe vabvisa $2.50, vamwe vabvisa $4. Kureva zvo risati yasvika $75 yacho kune vatoone $71 kare. Saka hatisi kuziva kuti hurumende yari vanyatsozvifambisa sei ipapo.
Saka mune urongwa here hwekuti munzwisise matambudziko iwaya kubva kuhurumende kana kumabhanga iwaya?
Chokwadi ndechekuti ndozvatotipa simba rekuti tinyore tsamba kuhurumende. Nekuti ndichikutaurirai izvozvi izvi, every time every minute maticha ari kubvunza isi vekupOSB, isi vekuCABS, isi vekuStandard, isi vekupi, kureva izvo kuti mabhengi ega ega ari kungoita zvaanoda. Saka tikutoda nhaurirano yekukurumidza kuti $75 isati yadyiwa napongwe zvofamba sei. Nepamusana pekuti vanhu vaakufoswa vanochinja mari nereti iri pasi, vaakufoswa vanotenga gejo iwe usingadi gejo, umwe akufoswa vanotenga mazepunax iye asingadi mazepunax. Nepamusana pekuti zviripo ndezvokuti mari inogona zvokonzi yapera. Saka hapana achaziva kuti zvoitwa sei. Nokwenda sekunonzi maputa anodyirwa muhomwe, hatisingazivi kuti chaizvo chaizvo zvazvifanira kunge zvambofamba sei. Saka nhauriraro nehurumende tirikutoidawo. Saka dai takurumidza kugara pasi taonesana kuti toita sei nenyaya yekunetsa kwenyaya iyi.
Avo vange vari munyori mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Kuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti hurumende iri kukundikana kumisa kupararira kwechirwere checoronavirus nekuda kwekukundikana kwayo kupa rubatsiro kuvanhu sezviri kuitwa nedzimwe nyika. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMoyo.
Panguva tange tiri pakati pelockdown yezvikamu zvekutanga, takambotaura nyaya yekuti hurumende ngaibatsire vanhu so that tinotodimbura the network yetransmission. Taifanira kuwana rubatsiro nguva iyoyo, hurumende yaifanira kutobatsira vanhu so that vanhu vanokwanisa kugara kudzimba. Zvatakaona nguva yapfuura pataifanira kuva takagara kudzimba nenyaya yenzara yange iripo, vashandi vamwe vasingakwanisi kusvera vakavharirwa kudzimba dzavo ivo vasina chikafu chacho.
Izvi mungati zvakakonzera dambudziko rei chaizvo?
Zvakakonzeresa kuti vanhu vakwanise kushandisa kana mari kupa mapurisa kufamba-famba nekuzvitsvagira zvimatsvamba zvokufamba-famba vachiedza kuti vazvibatsire, because inyaya yange yakutonetsa yange iri nyaya yenzara. Saka hatina kukwanisa kudimbura tingati transmission yange ichifanira kuitwa cut off nguva iyoyo kana yaifanira kutodimburwa ipapo. Takaregera chirwere chichingopinda mucommunity kumavasa, isisu tichiti zvinhu zviri kufamba zvakanaka.
zvimwe zvaifanira kuitwa semaonerenyu vamoyo?
Taifanira kuona kuti mameasures ange aripo aifanira kutobatsirwa kana angari mameasures okuti vashandi after 14 days or after nguva nenguva pamakambani vanofanira kuva vachitestwa. Taifanira kutera kumashure toona kuti macompanies ari kuzviita here izvozvo, vashandi vari kutestwa here after nguva nenguva. Hazvina kumboitika izvozvo. Nekuwedzera testing yevanhu hatina kuzviita futi izvozvo. Kumaquarantine centers tangangosanganisa vanhu vari kubva kuze kwenyika vasvika nemazuva akasiyana siyana takasanganisa. Saka hatina kumbovhira tatedzera zvakadinyanyisei nyaya yekuti tirwisane nechirwere.
Asi vamwe nyaya dzamuri kutaura idzi inyaya dzamakambosimudzawo here pamisangano yamunoita nehurumende?
Pamisangano yakafuura yetripartite negotiating forum takati tinoda kuziva kuti vanhu muri kutaura kuti vakabatsirwa nehurumende tingati vulnerable groups ndevanani vari kupi? Tinoti maevidence vanhu vakabenefita pa 18 million stimulus package yemakambani ndeapi makambani? Tinoda evidence.
Makapiwa here mhinduro nehurumende apa?
Kusvika iyo zvino hatisati tapiwa zvese izvozvo.
Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinomirira vagari vechitungwiza rechitungwiza Residence Trust Chitrest riri kukumbira chikafu chekubatsira vanhu muguta iri avo rinoti havasi kukwanisa kuona zvekudya kunyange kamwe chete pazuva. Mukuru weChitrest Muzvare Alice Kuvheya vanoti zvinhu hazvisina kumira zvakanaka, vachiti kusabuda kwevanhu mudzimba kuri kutaurwa nehurumende kwasvitsa vanhu vazhinji pakaoma. Tatadza kubata gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo sezvo vange vasingadaviri nhare mbozha yavo.
Chirongwa ichi ndechekutsvaga madonations akaita sechikafu chinosanganisira hupfu, muriwo, madomasi, mafuta, shuga, chekupfeka, chekufuga chaicho kuti tibatsire vagari vemuchitungwiza. Iko zvino nguva ino yeCOVID-19 isu sevagari vechitungwiza tinorarama nekutengesa. Ndiwo mararamiro edu muchitungwiza. Hamuna kambani kwatingati tinoshanda. Nemanetsero ari kuita kuenda kuguta guru reHarare zvino hazvino zvinoti zviri kutishungurudza kana kuti zviri kuomesera vagari vazhinji vanokwana kusvika 10,000 vari kutadza kana kuisa chikafu chatingati 1 meal pazuva.
COVID-19 Helping Hand Initiative inodei
tikukumbirisawo kumativi mana vanokwanisa kutibatsira nechikafu chakasiyana siyana chinosanganisa mabasic food chero chamakwanisa kuti tikwanisa wanikwa tichibatsira 10,000 families dziri muno muchitungwisa. Zvose zvamatipa tichawanikwa tichizvipa pachena, uye tinenge tichifarira zvikuru kuti avo vanenge vadhoneta mukwanise kuwanikwa muchiuya musi watinenge tichipa, muchiona mhuri dzatinenge tichibatsira.
Hurumende hapanavo here zvairi kuita kubatsira vana nevanhu ava vamuri kuedza kubatsira?
Tsumuno muchitungwiza hatina chatati tawana kubva kuhurumende. Nguva ino yelockdown taitotarisira kuti hurumende ichawanikwa ichitipa chikafu zvekushandisa zvaka zvinosanganisira masanitizer, mamaski iwayo ari kufanira kupfekwa nguva dzose, taitotarisira kuti hurumende ichapa. Iko zvino tirikungonzwa kuti kune COVID relief fund muno muchitungwiza hapana watati tanzwa kuti aiwana. Saka taingokumbirisa hurumende kuti dai yacherechedza mararamiro atiri kuita, especially nguva ine lockdown yekuti hapana ari kukwanisa kubuda kunotengesa. Saka hatina chatinacho chatataona kubva hurumende. Dai hurumende yakasika kutibatsirawo nechikafu tisati tafa nenzara. Ndosaka isusu maona isu seChitrest tatoona kuti tikaramba takanyarara isu tichizviti tinotungamirira vagari vechitungiswa vanosvika 1 million residents vanhu vanofa nenzara. Saka chikumbiriso chedu kumativi mana kuti tiri kukumbirawo chikafu che 10,000 families dzisiri kukwanisa kuisa sadza patafura nemhuri. Tine vana, tine nherera, tine vakaremara, ana agogo nana mbuya vasiri kukwanisa kuti vaone chikafu. Saka taikumbirisawo kuti vanhu dai matibatsirawo tikwanise kurarama.
Vanoda kukubatsirai vanokuwana ipapi uye sei?
Vanoda kutibata munokwanisa kutibata paemail inoti chitrestdirector@gmail.com kana kuti panhamba dzinoti 071-332-0035.
Avo vange vari mukuru wechitungwiza Residence Trust, Muzvare Alice Kuvheya, vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Financial Gazette rinoti uremu hwedhora reZimbabwe hucharamba huchidzika kana richienzaniswa nemari dzekunze pamusoro pekusapindudzwa kwezveupfumi hwenyika pamwe chete nezvematongerwo enyika. Zimlife.com rinoti mushure mekushorwa zvakasimba nemagweta muZimbabwe pamwe nemasangano anomirira majaji muAfrica, mutongi mukuru Chief Justice Luke Malava varegera zvavakange vati vanoda zvekuti majaji ose atange avaturira mitongo yavo vagovapa mvumo vasati vatura mitongo iyi mumatare edzimhosva. Chronicle rinoti dare redzimhosva reWestern Commonwealth muBulawayo rambomisa kutongwa kwedzimhosva mushure mekunzi vachuchusi gumi nevaviri nemapurisa manomwe vambogara vasingasangani nevamwe kwemasvondo maviri mushure mekunge umwe wavo awanikwa aine coronavirus. Mubepanhau iri zvekare, sangano rinomirira vagari reBulawayo Progressive Residents Association raendesa kumatare edzimhosva gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo richiti harisi kubvumirana nekuchinjwa kwemazita emigwagwa muguta iri sezvakataurwa nehurumende. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadiko pa Washington DC apo rese baza regetango tsingo kukwazisaiwo vashamarari vedu. Magadiko
kadi pa Studio 7. Haye wavane Zimbabwe nyararai zvenyu, nyika ichanaka gore ra 2023 nokuti ndinoona zvangu manyongonyira vari kuita eco cash. Masiwa achaona kuti zviri nani Zimbabwe aite eco Zimbabwe. Ndiye munhu cheta achaita kuti vanhu veZimbabwe vasunukuke. Vanhu vanoziva kurana mabusiness avo pasina chitsotsi vochiti ranira nyika. Nokumbirawo kana mune nhamba dzava Masiwa mutipeo.
Nee, vashamara veStudio 7 murisei apo. Haindino simba zvangu ndoitawo munyaradzo dzevanzi kuSouth Africa. Vezanupefu vatozvironga manje kuti oda kuvharira demo iri kuda kuitika yemusi wa31 iyo. Ndiva vatovhara papo vachida kuwedzera lockdown kutsikirira pasi. Ndozvavatovharira vanhu vava vakangwarisa zvisingaiti vava. Havaboni kana muputo chema wakwatiri kuita kana muZimbabwe. Shuwa tota dzichirudzuka kunyika kwedu shuwa. Ipa kuno kwacho vanongoruma hwani chaiko chaiko. Ai, zanupefu nyari zvairi kuita. Tizoda titesei isu. Hapana zanupefu zvairi kutaura zvisina basa zvokuti kuda kutsikirira lockdown. Kuona kuzosunga vanhu vada kudemonstrate musi wa31. Kuona kuvasunga zvichinzi vachikora mutemo welockdown chete tozvava kutsvaka ipapo ndozvavakuda kuitsikirira pasi kuramba idzoka kumashure. Vanhu vanonzi vaite palockdown dzisiri kumashure pakuita sei vanorama nei vanhu kuzo mwarurama nekutengesa mavenda rama nekutengesa vazhinji vanozviremera mabasa avo emavoko saka vachaidya chiika vagari mudzimba dzavo. mbuza kuzina wa anai fumpa panzaru kwa sa kutenga chirewa wachapansu kufumbe panzwa itengezu. Sano pia funga yegi udaru. Siwa ndu ito mnyara ziziwa shangu. Ndipa SA.
Iwa shamarari vese studio 7. Yewa swaru kuterera. Inindu noruatu wano kusungwa kurugu itwa. Kakaitu wangari fume na wawopiwa. Shuno zinoruatu kuti. Matori wena wano shunguru kwa udaru kuti wakataura chokwadi. Vanhu votera nekudzimba vachishungurudzwa vachipwanya midziyo yavo. Zvinhu zvinorwadza kuda kunyararidza vanhu vanenge vataura chokwadi. Saka zvingori pachena kuti hurumende iyi kunyange vanhu vakataura nezveuori inovateera yakuvashungurudza kuda kunyararidza vanhu. Uye zvino kusungwa kuri kuita vanhu kuda kunyararidza vanhu kuti vasapinde mumigwagwa vachihwanda nechirwere chekorona. Zvino korona ichapera, muchahwanda nei? Mucharambidza vanhu kuungana muchipa zvikonzero zvei? Kunyange kusina korona, pane vamakambobvumidza vanhu rekuungana kunyange vachida kudemonstrata zvine runyararo, hurumende yaibvumi.
Makadiko pastudio 7 apo vashamarari vese vana Jonga Kadimire, ana Blessing Zuru, ana Tanuka Wande. Ndoda kungotaura hangu pamusoro pevakomana ava vari kutaura mashoko ekuti regai kuratidzira. Zvakangofanana, zvakafanana, hapana kusiri kufa. Kundoratidzira kwacho tikandoratidzira zvinenge zvakangofanana, tikafurwa ikoko. Nekuti tinenge tichiziva kuti tinoda kusunungura nyika yedu kuti zvive zvinhu zvakanaka. Kwezve tiri kuitirwa neZANU-PF. ZANU-PF nevanhu vayo ava, kana yakonowa ngaingobva. ZANU-PF ngaibve, nekuti tikarega kuratidzira zvibetseri. Ivo veZANU-PF vanenge vachingoona kuti zvinhu zvakanaka. Zvakanaka ende vanoramba vachitonga kuti havabvipo. Ndodambudziko maisa kuratidzira, vanobva vaona kuti havishwa vanhu ava varwadziwa ende vari kugunununa nemabatiri edu. Konga vangosiya ukavechidoko ava vanachamisa vambotonga. Wakakundwa wane zvinozikanwa, zvinozikanwa pana usingazvizivi kuti chamisa wakahwina. Ndini hangu Edsam paSouth Africa.
Pamusoro ivashamarari nevateereri vestudio 7, ini ndini mudiwa zvanaka ndiri pano pamafikeni. Ndaida kutaura maonero angu zviri pachena. Vamudangagwa vatadza kutungamirira nyika. Badza remumwe harina ndima, kama wakaringa nzira mombe yekuronzerwa. Hapana chavachagona. Mr. Mudangagwa vatadza kutungamirira nyika. Zviri pachena kuti vamudangagwa havana kubvira vavhoterwa nevanhu. Njuga dzavaremera. Ngavagadzirise nyika sezvavakataura pakutanga pa2017 pavakabvisa vamugabe vachiti vamugabe vanohuori. Hurumende yavo izvezvi ndo yatekeshera neuori. Saka vana veZimbabwe vari kuda kumabasa. Vana vakachema kuti vane nzara, imumorova. Vana vakachema kuti tinoda zvekudya, imumorova. Saka ndibaba vakadii vari pamusha? Musha hakuna kwaunoenda. Ndinokumbira kuti udye imwe svitse kuna vamunangagwa kuti vana veZimbabwe vari kutambura.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri vestudio 7 dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu pawhatsapp namba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Mashoko anotevera anobuditsa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitwa neChina.
Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, vaMike Pompeo, vari kushoropodza kusungwa kwamuzvinafundo munyaya dzemitemo Wazhu Zhangrun nehurumende yebato riri kutonga muChina reChinese Communist Party kana kuti CCP. Wazhu vanonzi vakatorwa pamba pavo nemusi wa 6 Chikunguru.
We were deeply troubled to learn this week that the CCP detained Xu Zhangrun for criticizing.
Tirikushushikana zvikuru kunzwa kuti Wazhu vakachengetedzwa mushure mekushoropodza udzvanyiriro wehurumende pamwe nekukundikana kweChinese Communist Party kubata zvakanaka dambudziko rokoronavirus. Wazhu vanofanirwa kuburitswa muusungwa. Munhu akataura chokwadi.
COVID-19 pandemic. He should be released. He was simply telling the truth.
Asibato re CCP haridi kutambira chokwadi. Vapombeyo vakati hurumende ya China yakatadza kutaura chokwadi pamusoro pechirwere cheCOVID-19. Nasi mazana nemazana ezvuru zvevanhu vafa pasi rose.
We need the truth. This is about science, not politics, and the Chinese Communist Party.
Tinoda kunzwa chokwadi, kwete zvematongero enyika. Bato reChinese Communist Party rinofanirwa kutaura chokwadi pasi rose pane zviri kuitika panyaya yecoronavirus.
About this virus.
Pompeo vakati pasi rose harisati rava kuziva munhu akatanga kubatwa nechirwere ichi. Kunyange hazvo China yakati sangano reWorld Health Organization rinogona kuenda kunoferefeta matangiro akaita chirwere ichi. Vapombeyo vakati tinoda kuona kuti vanhu vakakodzera vaenda kunoita basa iri rekuferefeta uye tinoda mhinduro dzechokwadi kwete zvematongerwo enyika. Vapombeyo vakatiwo Beijing yakati yakazivisa WHO nezvekuputika kwechirwere ichi.
Now we know that's not true too. We know the WHO's country office in China reported the outbreak only.
Iye zvino tava kuziva kuti hachisi chokwadi. Tinoziva kuti bazi reWorld Health Organization muChina rakaburitsa nezvekuputika kwechirwere ichi mushure mekunge paburitswa mashoko neWuhan Municipal Health Commission.
Kusabuda pachena kweBeijing panyaya yeCOVID-19. Kurikuratidzawo pasi rose mavara echokwadi ebato reChinese Communist Party vakadaro vapombeyo. Uye kunyepa kweCCP kunoonekwa mune zvakawanda. Semienzaniso, vapombeyo vakati mashoko ekutsanangudza makamba emuZhengjiang ari kumanikidzwa vanhu vanopikisa Beijing kuti vagare sezvikoro zvekudzidzisa vanhu mabasa emaoko. Mitemo yekuchengetedzwa kwenyika inombuchikidza vanhu inoburitsa pachena kuti hairemekedzi mitemo kunyange hazvo Beijing yakavimbisa muchibvumirano cheUnited Nations cheSino-British Joint Declaration chinosungira kuti Hong Kong ipuhwe masimba ekuzvitonga uye kusavhiringwa kwekodzero dzevanhu. Vapombeyo vakati vanozviziva kuti vanhu vepasi rose vanoda rusununguko vachaona kuipa kweChina mukati mayo pamwe nekunze kwenyika iyi. Uye vanhu ava vachabatana senzira yekuchengetedza kuzvitonga kwavo kwejekerere kunoyamurawo vamwe vanhu pasi rose.
Ayo mashoko ehurumende yeAmerica anoburitsa paimire pane zviri kuitwa neChina. Kanobva kungosi bikru vakomana vaimba kare kare. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vasvika pamakumi maviri nevasere 28. Rimwe sangano revarairidzi rinoda kuti hurumende iva jekesere kuti vanotora sei mari dzavakapiwa dzemadhora ekuAmerica kubva kumabhanga avo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Danono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.